Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heyi no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro chikunguru 17/2017. Sarudzo yechiundura by-election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashonaland west owana chehuviri kuburikidza nekutengesa sadza kwavari kuita kuvatyairi vemagonyeti. Vechidiki vekuZimbabwe vopinda mumakwikwi eFirst Global 27 Challenge ari kuitirwa muWashington DC. Banga guru renyika ronetsekana neinflation iri kuramba ichitemesa nyika musoro. Zimbabwe inokundwa 1-0 neNamibia mumitambo yeAfrica Nations Cup. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yeby-election kwachiundura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.